svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti yave kuisa mitemo mutsva une chekuita nemacarbon credits ayo anoyema gwaro kana kuti mafinancial instrument muchirungu anotengeswa kana kutenga mukati menguva yakatarwa mumabhanga kana munzvimbo dzakatarwa dzingave dzehurumende kana dzana muzvinabhizinisi vakazvimirira. Muchiziviso chayo, hurumende yakati yave kusendeka parutivi zvibvumirano zvange zviripo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira makanzuro ekumaruva nevemabhizinisi ikati ichave nedura kana kuti National Registry kuchange kuchinyoreswa macarbon credits ose. Vafarai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance, vanotsanangura kuti kunyange hazvo macarbon credits aya achinzi ndeimwe nzira yekuderedza nayo kushanduka kwemamiriro ekunze, vavaona achibatsira zvakanyanya.
Tinoti zvose hurumende ivo vari kutengesa macredits ivavo vachitihwa mari kuti vaite maprojects asinganyanyi kubudisa hutsi hunokanganisa mishadenga, neivo vacho vari kuvapa mari idzodzo vari kunyepera pasi rese kuti vari kugadzirisa dambudziko reclimate change, ndo anonzi mafold solution.
Mumashoko avo pamusangano wekuzivisa nezvemutemo mutsva uyu mazuva mashoma apfuura muHarare, kurikota rezvezviwanikwa nemamiriro ekunze vaMangaliso Ndlovu vakati nyika dzichiri kubudirira dzave nenguva dzichinetseka kuti dziwane mari yekudzivirira matambudziko anouya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, zvisinei nekuti hadzizi idzo dzinoita zvakawanda zvinokonzera kushanduka uku. VaNdlovu vakati hurumende yakaunza mutemo mutsva uyu senzira yekuti naitirwe bhizinisi rekutengeserana macarbon credits rive pachena uyewo zvigobatsira veruzhinji.
Our desire is to have a framework that enhances transparency, a framework that enhances
equity.
Va Valentine Maponga, mutauriri wesangano reVeritas, vanoti maonero esangano ravo ndeyekuti kukanzura zvibvumirano zvange zviripo kwakaitwa nehurumende kuchitora mutemo.
Understands that ministers have no power to declare agreements concluded by non-government entities to be null and void, and they have no right to cancel government contracts except on recognized legal grounds such as breach of contract.
Hurumende yakatara kuti chikamu chepakati nepakati 50% chemari inobva kuchirongwa chine chekuita nemweya unofemwa nevanhu nemiti checarbon credit program chave kuenda kuhomwe yehurumende, zvikamu makumi maviri kubva muzana 20% zvichienda kunemwe munharaunda vanenge vakadyara mari muchirongwa ichi kana kuti local investors. Zvirongwa zvose zvinofanirwa kunge zvakanyoreswa kuhurumende. Hurumende ichiti kusanyoreswa kwezvirongwa izvi kwakaita kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda ichibuda kunze. Bepanhau reBloomberg New Energy Finance rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi neina pabhizinisi remacarbon credit muAfrica uye ine zvirongwa zvakanyoreswa makumi matatu zvine magwaro 4.2 million carbon credits. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusandura-sandura mitemo kunogona kuti vanoda kusima mari muno mubhizinisi iri vaore mwoyo. Pari zvino Kariba Project ndicho chirongwa checarbon credit chikuru chiri kuitwa munyika uye chiri kutungamirwa neimwe yemakambani anozivikanwa pasi rose mubhizinisi iri yeSouth Pole. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.